Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukuere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anoti panyaya inotevera.
Opinda remkomana. Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vaChamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaroda kuchiita, hatiteheri sadza mutekweka. Haungatori 12 masits anofanira kukondestwa. Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt, wopinza ana mutuli vasina kukondestwa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane nere!
Vashorawo kutakwa kwavaSevia Kasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Ene ndangi Zadeka Sukuere akangopinda. Ndoziva kuti panumber 1 vaicheta mukoma. Panumber 2 hapana munhu. Panumber 3 hapana munhu. Panumber 4 Kasukuere. Panumber 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vaFarai Marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti ichi seZANU PF hatina chokuita nezvet uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudiciary. Judiciary iri independent, ZEC iri independent.
VaChamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavaMnangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marodha akangofa mapotozo izvozvo, kana vashandi vacho havabatwi zvakanaka, zvikoro zvadhura, vaChamisa vapinda zvikaedirwa shuga.
Mashoko aya atsimirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinjisa madzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tingokurudzira munhu wese kuti ngaende kunonovhotera pana President Advocate Jason Chamisa. Tibvise nhubuidzi naradada idzimbavha mondi dzatitatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai, uku kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo, kunyange nyika yakatemerwa zvirango, vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries, and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndiwo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindura zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuere vanga vachipindura mashoko avaMnangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. VaMnangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashurwa zvikuru navaKasukuere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuere.
Vangatozvuudza izvozvo kuvana vari kukreshi havangakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo. Zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yehuori yekupa majaji motokari, dzimba nezvimwe zvakadaro zvikusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavanotonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachina chose kuti matare ari pakati pebishi nemiremere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
Hazvigone, hadio havasi dare pachavo. Nyaya haisati yapera mumati, takwira rimwe dare repamusoro rinotarisisa kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvumwa usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ngavapavire ngoma usiku hurefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwana mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho zvasvika hedu kwamvura yacheka makumbo. Kumberi uku kune nyaya, saka kumagumo kune nyaya, saka tichiri tese, hatati taneta edu.
Vaimbova gurukota, rezveve chidiki, uye varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, vaSylvia Kafusukwere, vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo, vaZiyambi Ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekuseparata kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchita manifesto lonchi yedu kuparura gwaro rezvemitsikidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka lonchi iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Mamembers of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve totovainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika kuti inenge ichifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega.
Yeah, ZANU-PF havana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inei. Ndinofunga mukataura kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukata migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chita chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachibudisa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavachanyepa futi chii? Saka havana chimwe chekunyepa. Ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro iri rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu chekuti izvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tii kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tichitafura zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanevebva kubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya yekuti izvo magate neyuka nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira ma-interest free loans. Saka yatinoti pachirungu tiri kuformaliza the informal sector. Tikaformaliza the informal sector muchaona kuti tech base inenge yakura. Tech base ikakura munyika yaane mari yekuyo yekugadzirisa migwagwa yekutenga magate yekuita development munyika.
Mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota musarudzo ye referendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zve musarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Ototi tinokutambirai nemufaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudza kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe programs anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe, tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books, uye tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsirewo vana kuintegrate culture the reading culture nekungosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi. And in 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopa ani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzisina kunyanya takabata, tinosanganisira kuMatabeleland, Midlands province nekuMasvingo, asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana paine vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndovo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda, saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro daro chete, tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha, mabhuku akaita semadictionaries, manovels, machildren's books ese akadaro iwayo, uye nemamwe mabooks emalevels akasiyana-siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinotinetsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uku nemitemo yakawanda-wanda.
Isusu kubva patakatanga taingowana atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya. Hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura-kura nyaya dzemajuti, taingorequestawo marebates tichingopiwa, saka hatingati tine dambudziko rakanyanya nenyaya nehurumende nenyaya idzodzo. I mean, we've been doing this for a long time now. And I would say hatina kunge tanyanya zviri kusangana nedambudziko rakanyanya.
Zvikoro zvamuri kupa izvi zviri kutambirawo sei mabhuku amakambopa vari kutiwo kudi?
Tapa zvikoro zvakawandisa zvekuti vakavamukaenda paFacebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Munoona kuti we have been all over the place. Tasvika kuzvikoro zvakawandisa. And ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira malibrary. Kana vaine library, because library inofanira kuita mabhuku. And mabhuku, curriculum based books and other relevant books. Because mulibrary munhu akapinda mulibrary ngaaone zvese zvese mulibrary zvinobatsira. Hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nemanew ventures. Nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuZimbabwe chete, asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge. Saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant. Maschools ari kufara chaizvo, havese maschools yese atakaenda vanofara nerubatsiro rwatinorapa.
Mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo, zvinofamba sei? Munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa?
So isusu right now tinongodzila nemostly primary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa. Saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chirana kwachirumanzu. Iyoyo tinongoshandawo nemapartners edu. Tinongo identify exceptional but less privileged children. Saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our abilities. Hatingakwanisi kubatsira munhu wese, asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndo zvatinoita. Saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera, vamwewo tinoita kuidentifya eschool, tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro. Totopiwa list, tototanga kushanda navo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Maita basa, uye tinokutenda nebasa guru ramuno.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Anero akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidhori zvepabonde. Naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu. Ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga, munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu?
Panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza, iyoyo Bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura. Kaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume, nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi. Saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika. Murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza, mukadzi achafari. Mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza, murume wake achafari. Saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake, nekuti ndiye unomufadza, haagoni kuzvifadza. Then even womukadzi wofuti anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake, nekuti murume wake haagoni kuzvifadza. Bhaibhiri harina kunyarara, rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana. Mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake, kwete kuchidhori.
Tinotenda zvikuru. Ngatichinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini Vatononoka Wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti
Bhaibheri riri silent panyaya yezvemasturbation nokushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza. Vanogoti riri silent pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsounzwa because masots ose eupombwe nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri silent vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngatichinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko, mufundisi Moyo?
Ndatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere. Madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni, zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vaakungokonga kuvata mukati medzimba, foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo. Nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo, vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apesire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Koitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopesira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemuchato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwo uri kure uchifara uri kwauri ukoko, vopesera vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagariro avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp nhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Capes United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2, Germany 1, Switzerland 0, New Zealand 0, Norway 6, Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vangavi vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere voshora vaMnangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyaimina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isika